Pollard igungano revanhu vakanga vachizviti vane mapato avo akazvimirira oga vanotsigirana navamunangagwa kuti vamunangagwa ndivo mambo wavo vaanoti ndiye president weZimbabwe. Chiripo ndechokuti vanhu ava hapana kana mumwe zvake pakati pavo vose akamirira zvido zvavanhu. Asi vakamirira gungano ravo navamunangagwa. Mambo wavo ndivamunangagwa, upenyu hwavo ndivamunangagwa, vanhu vavo ndimunangagwa, zvimwe zvinhu zvavo nezvaanoita zvese muupenyu hwavo ndimunangagwa. Saka hapana chinhu chinonzi Pollard. Pollard varume vakangoungana vachikuza munangagwa kuti ndiwe mambo wedu. Vanhu vari kubvumirana kuti munangagwa ndiye president wavo. Asi isu seMDC Alliance, zvinozikanwa kuti kubva pakutanga takataura izvo tichiti vamunangagwa vari pachigaro ipapo noti nokusharwa navanhu, asi nokuda kwokuti vakazvigadza ipapo musure mokunge vadyiwa musarudzo dza2018 naPresident Advocate Nelson Chamisa beMDC Alliance. Saka hapana kana chimwe chinhu chokuti tingakwanisa kuti gungano iri rakamirira zvido zvavanhu. Igungano rakangomirira zvido zvamunangagwa bedzi. Saka muchiona kuti iko zvino vasvika panguva yokupanana mugovo wedzimotikari kuri kukuza masapota ake munangagwa kuti ndakupai motikari idzi nokunditsigira nokutendai kunditsigira kwomuri kundiita.
Vacho vasapindura itinzi
Pollard yakatsangwa mushure mekunge president vamunangagwa vanga vahwina. Vakadaidza vanhu vese vakanga vakwikwidza musarudzo vakati anenge ane chaanofunga kuti ane pfungwawo dzaanadzo dzingabatsira nyika unokwanisa kuya kutaura pfungwa dzako idzi. Kana pfungwa idzi dzakanaka dzotorwa, kana dzisinawo kunaka, kana kuti dzichionekwa sokuti hadzingabatsiri hurumende iripo yeZANU PF then hadzitorwi. Saka toona sokuti pfungwa iyi yePollard ipfungwa yakanaka uye kuti ipfungwa inofanirwa kutambirwa neavo vanoda kuti nyika yavo inge ichibudirira. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti sarudzo hadziitwi zuva nezuva. Kukakavadzana, kurovana nezvinhu zvinenge zvichiitwa nguva yesarudzo zvayo hazvidi kuti zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi kusvika panopera 5 years. Vanhu voramba vachingokakaradza sezvataiona zvaitwa nemapato eMDC neZANU-PF. Saka tinoona sokuti dambudziko renyaya kuitika kune mapolitical parties asiri muPollard ndeyekuti chavava kungotaura zuva rega rega inyaya yekungoti kuPollard hakuna chiri kuitika, kuPollard kwazodai so. Ivo hapana patiri kunzwa vachitaura zvavo zvavari kuita zviri kubatsira nyika. Saka chakakosha ndechekuti kuPollard isusu izvo zvichiri kutopusha nyaya yemaelectoral reforms, atofunga kuti pane mitemo yatofunga kuti inofanira kugadziriswa sarudzo isati yasvika.
Todzoka kwamuri vaasikala.
Munofanira kuziva kuti nyaya yePollard iyi yakadanidzirwa musangano namunangagwa musure mokunge ataura iye ari kuGwanda makore maviri apfuura kuti achashevedza vanhu vese avo vanenge vari kumutsigira, vanozvitiva nemamwe mapato avo, vauye vazogara neni pasi tiumbe chinhu chimwe chokuti tive tinova nomufungo mumwe namaitiro mamwe. Saka vanhu ava hapana chimwe chavakamirira paya asi kuenda kunofadza mambo wavo. Saka mambo wavo apa reward yedzimotikari. Saka ndiyo nyaya iripo. Nyaya yedzimotikari iyi tose muZimbabwe tinoziva kuti hadzina kumvera dzamboiswa mubhajeti renyika regore rapera. Munangagwa mari iyi akangovhovhomora mari yenyika kupa vatsigiri vake vePollard avo vanova ivo kwaya yake yokungotevedzera zvinenge zvaita kwaya master wavo Munangagwa.
Petai chirongwa chedu vachi vasati saswerera kuvhi yakatiyo.
Hapana motikari yePollard yakapuwa munhu kunzi ite yake kana yakapuwa political party kuti ite yake. Imota dzehurumende, imota dzakapuwa kunzi vanhu vambofanira kushandisa pachiitwa basa rePollard. Hatiri kutaura iroro kuti panofanirwa kuonekwa kuti munyika mune kugadzikana kuripo. Ndozvinoitawo kuti chero vaya vanonge vachida kuya kuzoita mabhizinesi avo vauye kuzoinvesta muZimbabwe vakaona kuti kwakagadzikana.